manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 16, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuwedzera muZimbabwe. Kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa. Asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumaquarantine center mavari kupinzwa umu vasati varerekiswa kuti vazoenda kudzimba dzavo.
Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe, asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mapurisa nemauto anovharisa dhorobha reBulawayo nhasi mushure mekunge amanikidza vanhu kudzokera kudzimba dzavo.
Dare raramba kuti client yangu ipiwe bail nenyaya yekuti vanoti anokwanisa kuzonotaura nevari kunzi ma witness ari kutaura vanhu vanosevenzera company inonzi Netfarm. Varamba zvekare vachiti anokwanisa kupara dzimwe mhosva akapiwa bail dzakafanana neidzodzi, vachitarisa kuti akambopomerwa dzimwe kudhara asi haana kubatwa nadzo.
Muzvina bhizimusi akonzeresa mutauro munyika vaDele Shunguwaya vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 387 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vana vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi. Vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 656 vakavhenekwa nezuro kuti vane utachiwana here hwechirwere ichi kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere checovid-19 vasvika pamakumi mashanu nevana kana kuti 54 uye vashaya vachiri vana kana kuti 4. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi mashanu nezvinomwe nezana nemakumi mapfumbamwe nevana 59,194 vavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni masere kana kuti 8 million, uye vafa vadarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe zvine mazana mashanu kana kuti 437,500. America ine vanhu vave kudarika mamiriyoni maviri vabatwa nechirwere ichi, vafa vachidarikawo zviuru zana negumi nezvitanhatu nezana kana kuti 116,100. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubva kuSouth Africa vari kuwanikwa vaine chirwere ichi munyika kwave kutyisa, sezvo vanhu ava vari kugona kunge vachibatira chirwere ichi vari munzvimbo dzavari kuchengeterwa vapinda munyika kana kuti maquarantine center. Studio 7 yatumira mibvunzo kune vari kutungamira urongwa hwekurwisana necovid-19 mudunhu reHarare Dr. Prosper Chonzi, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachipindurawo kumubvunzo yatanga tavatumira, vati vari kuongorora vanhu munyika asi huwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiwana munyika ushoma zvikuru zvichienzaniswa nevari kubva kunze kwenyika. Hurumende inonziwo iri kuita dambudziko rekuwana zvekushandisa zvakakwana mukuvheneka vanhu. Imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vanoti hurumende inofanirwa kuchitambanudza zvakanyanya urongwa hwekuongorora vanhu uhu kuitira kuti ivheneke vose vari kubva kunze kwenyika pamwe nevagara vari munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuwedzera muZimbabwe. Kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa. Asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumaquarantine center mavari kupinzwa umu vasati varediswa kuti vazoenda kudzimba dzavo. Nekuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus akanyanya kukwira kunyanya tichitarisa kwavari kubva kwati kuSouth Africa. Kwekuti coronavirus iriko asi haisi kubata vanhu zvakanyanya sezviri kuitika kana vanhu vazopinda mumaquarantine center umu. Saka pane dambudziko hombe. Hurumende yedu iri kuregerera zvizvarwa zvenyika yedu nekuti vari kubata chirwere mumaquarantine center umu. Pakuona kwedu zvinoratidza sekuti ndomavari kuchibatira imomo nekuti manhamba acho anyanya kuwandisa.
Tichipa usimuenzaniso, Dr. Munatsi, Marumwe Zuro, unove musi wesvondo, kwakaongororwa vanhu vaisvika 199, pakawanikwa 27 vaine chirwere. Zvinhu zvamungataura pamusoro pehuwando hwevanhu ivava vakawanikwa vaine utachiwana?
Sekutaura kwamaita 8% yevanhu vakaongororwa vakawanika vaine chirwere checoronavirus. Iyi percentage yakakura maningi tikatarisa even kunana Botswana, South Africa macho mwari kubva. Percentage yekubatwa kwevanhu nechirwere checorona iri kuratidza kuti uminenge yakwira nekuti vanhu vari munzvimbo imwe chete vari kuzadzana chirwere munzvimbo imwe chete imomo. Tinonzwa vanhu vari kunyunyuta, hama neshamwari dzedu dzakadzokera kuZimbabwe kubva kuSouth Africa vari kunyunyuta kuti mavari kunoiswa umu. Hamuna ugaro hwakanaka, nzvimbo dzacho hadzina kunyatso kutaramuka. Vamwe vari kurara rumu imwe chete kana pauya vamwe vatsva vanongoswoeswa imomo zvakare vasina kupesaniswa. Saka zvinhu zvinonetsa kuti titi vanhu ava vakabva nechirwere tichitarisa tsanangudzo dzatiri kupuhwa nevanhu vari kupinda munzvimbo dzinoratidza kuti chirwere ichi chiri kutekeshera imomo. Panze pekuti maquarantine center anga achibatsira kudzikisa kutapukirana kwechirwere, zvinoita sekuti ndimo mava chave kutotekeshera.
Tiri kuona kuti vari kunyanyotaurwa nezvavo kuti vabatwa nechirwere ichi vanhu vari kubva kunze, zvikuru vari kumaquarantine center. Izvine mucherechedzo here wekuti vanhu vagara vari munyika vari kuongororwawo zvimwe chetezvo sezviri kuitwa vari kumaquarantine center?
Uwandu hwevanhu vari kuongororwa vari munyika vasiri vari mumaquarantine center hushoma, asi vagara varimo munyika kunyanya pamwe vanenge vachifungidzirwa kunzi vakambosanganawo nevanhu vane korona havasi kunyanya kutesta vanhu vakawanda ikokoko. Zvinove zvinogona kuita kuti tipinde panjodzi kana chirwere chikange chichitekeshera munyika muchisiri kuzivikanwa.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano, Dr. Edgar Munatsi, vari parunare neStudio 7 vari kuBritain. Mapurisa nemasoja avharisa dhorobha reUlawai nhasi mushure mekunge amanikidza vanhu kudzokera kudzimba dzavo, izvo zvasiya vakawanda vachishamisika nekusanzwisisa kuti chii chiri kuitika sezvo vanga vasingape chikonzero chekuita izvi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vatanga kudzingwa mudhorobha mangwanani kunyanya panguva dzekuma7 apo vanhu vakawanda pavange vave kuwanda mudhorobha vachiuya kumabasa nekuzoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Nekuda kwekusanzwisisa kuti chii chaizvo change chiri kuitika, vamwe vanhu vange vachiita zvekutiza vachiratidza kutya. Studio 7 payasvika kunzvimbo inotengeserwa zvirimwa zvakasiyana-siyana kusanganisira muriwo nemadomasi muna Fifth Avenue, taona mapurisa achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Pane rimwe garaji remafuta riri muna Joshua Mkau Kongomo Street, taona masoja achiudza vanhu vange vaine motokari dzavo mumutsetse wekuda kutenga mafuta emotokari kuti vadzokere kumba. Mumigwagwa inopinda mudhorobha pange paine maroadblock vanhu vachidzorerwa kumba. Mumwe mugari uyu angozvidoma nezita rekuti Mashingaidze audza Studio 7 kuti adzorerwa kumba pane imwe yemaroadblock aya, asi haana kuudzwa chikonzero chekuti izvi zviri kuitirwei.
Papane roadblock yanga isingaiti patretway grounds nezikiu rakarebesa. Mapurisa tikati kochi pandanda svikoteni yangu zvikanzi hakuna mota aibvunza kupinda mutauni. Even mapasis nhasi hatisi kutombotarisa. Ndikati well operation inosvika rini, mangwana inenge zvakadai here? Zvikanzi zvamangwana hatizivi, but tangonzi tidaro nemaorders atawana from above. Taashaya zvokuita tikatozongoguma tadzokera kumba nokuti papa asingapindiki.
mumwezve mugari wemubulawayo vaMoses Kumbweya vane bhizimisi rekutengesa muriwo nezvimwe zvirimwa vati vashamisikawo vave kungoudzwa kunzi vadzokere kumba. VaKumbweya vati mapurisa nemasoja vanofanirwa kuita basa ravo nenzira inochengetedza veruzhinji, kwete kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vatsamwe.
Ini ndamuka kuseni ndichienda kubhengi ndichiti ndinotsvaga mari, nekuti zvakabvumidzwa nemukuru wenyika pidi kuzi mautongoerera nawo kuti vanhu ngavabude mutaundi. Daizvo vaigoita vachiburitsa vanhu mutaundi mune zvakanaka, kotoburitswa mutaundi vanhu vachirubwa nekudzingirigwa. Ini ndinoona pasina kumira mushe ipapo, nekuti kuchovhera vanhu kuti vasvike kuzoti vanhu vareacti, they are provoking the people.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano wavati uchapera mumaminitsi makumi mapfumbamwe. Mune imwewo nyaya, meya weguta rebulawayo vaSolomon Mguni vaudza Studio 7 parunhare kuti vakuru vakuru vekanzuru nechikamu checivil protection unit mudunhu rebulawayo vaenda kunoita ongororo mumusha weLuveve senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere chemanyoka chiri kubata vanhu vemunzvimbo iyi. Kusvika pari zvino vanhu vashanu vashaya nekuda kwechirwere ichi, uye vanoziva zviri kuitika vanoti nekuda kwedambudziko remvura vamwe vagari vekuLuveve vange vachichera mvura kubva mumatsime ane mvura ine tsvina, izvo zvinonzi zvinogona kuve zviri kukonzera urwere. Kanzuro yeguta rebulawayo iri kupa vagari mvura zuva rimwe chete pavhiki nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta iri yave shoma. Guta rebulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu, asi pari zvino madhamu matatu pamatanhatu aya haachashandiswe sezvo asisina mvura. Vakambove gurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti zviri pachena kuti guta rebulawayo rine dambudziko remvura, uye hurumende inofanirwa kubata nyaya iyi sedambudziko rinofanirwa kugadziriswa nekukasika.
Tinoromba kuti kune vanhu vatiri kunzwa kuti vakatoshaika kari kuburuwa nemhaka yemvura, asi izvogona kudzivirirwa. Ndovatinoti maoral fecal diseases ayaya anofamba achibva mutsvina achienda mumvura yedu, tozoshandisa mvura iri contaminated, mvura ine utachiona. Utano hwevanhu hwakanganisika, hapana zvinyowani zviripo apa. Hurumende ngaiona kuti mburuwa maita mvura, hurumende ngaideclare state of disaster kuburuwayo, kuitira kuti kanzuro yeburuwa ikwanise kupemhawo mari ichibetserwa zvayakamboitiwa vagadzirise nyaya yemvura.
Mwedzi wakapera gurukota rekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakaramba chikumbiro chekanzuru chekuti guta reulawayo rinzi rine dambudziko rakakura rekuwanira vagari mvura yakakwana, vachiti dambudziko riripo nderekuti kanzuru haizi kukwanisa kupomba mvura yakakwana kuti ipe vagari, kwete kuti mvura yacho haipo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro nhasi rararasa chikumbiro chevamwe vagari vekuchitungwiza avanga vachida kuti dare reparamende rimbomira kuita misangano yeveruzhinji richinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vaDavid Mangota varasa chikumbiro ichi vachiti veruzhinji vane mukana wokupa pfungwa kuparamende kuburikidza nekunyora zvavanofunga votumira kuparamende. Mutongo uyu unotevera zvasvitswa mudare negweta resangano rechitungweza nemanyame Residents Association kana kuti kamera, uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatonderai Batasara, avo vati misangano iyi inofanira kumbomiswa sezvo veruzhinji vasiri kukwanisa kufamba nekuda kwemitemo yakadzikwa nemutungamiri wenyika yeCOVID-19 regulations. VaBatasara vati pasi pemirau iyi iyo iri kusungira kuti veruzhinji vagare mudzimba, ruzhinji rwevanhu harukwanise kuenda kumisangano yeparamende sezvo vanhu vakawanda vasina matsamba ekufambisa mumigwagwa ayo ari kudiwa nemapurisa nemasoja ari kurambidza vanhu kufamba mumigwagwa. VaBatasara vati paramende haina chainoruza kana ikambomisa chirongwa chekubvunza veruzhinji nekuda kuda kuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remiteme yenyika. Asi gweta reparamende panyaya iyi vaAndrew Demo vati paramende yangatadzwa kuita basa rayo riri pamutemo nekuda kwevanhu vashoma shoma. VaDemo vati miteme yeCovid-19 regulations inopa veruzhinji mukana wekupa pfungwa dzavo sezvo achibvumirwa kuungana vasingadariki vanhu makumi mashanu panguva imwe chete. Zvaturwa navamangota zvatsinirwa navabhatasara avo vati vamirira kunzwa kune vekamera kuti votora matano api.
Dare iro rati ma hearings ma public hearings asiro chete mhando ya evanhu kuti vanokwanisa kuita ma contributions avo pada vanokwanisa kuti vanyore ma submissions avo seku invite kwa kwakaitwa ne parliament. Saka dare raramba kuti rimise parliament kuti iendere mberi nema
VaDemo vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Mutongo wapi wandinotambira, that was the fairest judgment. So ndinotambira ndinogamuchira and my client was successful and I'm happy about it.
Zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vamavela Skumalo vati pfungwa dzichanzwikwa ipfungwa dzevanhu vashoma chete kubudikidza nemutongo waturwa nedare repamusoro.
Ingava iri pfungwa yakanaka yekuti tigokwanisa kunge tichiendawo kumatare dzimhosva tichimisawo kuti bill iri risava rinozoenda mberi pakunodiscuswa zvakare muparliament, nekuti chimwe chidanho ichochi ichi chechifarwa kuita chemapublic hearings hachina kunyatsoitwa mune zvakanaka tichionawo mamiriro akaita magariro ari kuita vanhu munyika panguva ino yelockdown nemafambiro avo nekuremerwa kwavari kuita.
Komiti yeparamende inoona nezvemitemo yakatotanga kuenda kune dzimwe nzvimbo munyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri iro riri kudaidzwa kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Bhiri iri riri kubata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kupinzwa basa kwevatongi, muchuchisi mukuru wehurumende pamwe nekusarudzwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dare ramagistrate muHarare nhasi rarasa chikumbiro chamuzvina bhizimusi vaDelish Nguwaya chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya mbiri dzavari kupomerwa dzekukorovhera hurumende kuti ipinde muchibvumirano chekutenga mishonga kubva kukambani yekunze yavanomirira munyika yeDrugs Consulting SAGL. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti vati vaNguwaya vadzoke kudare musi wa30 Chikumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Amai Muchuchuti vati vanobvumirana nevachuchusi panyaya iyi kuti kana vaNguwaya vakabhadhara mari yechibatiso vanogona kuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya iyi uye vanogona kutiza munyika sezvo mhaka yavakapara yakakura chose. Vatiwo vamwe vavanonzi vakapara navo mhosva iyi vari kunze kwenyika. VaNguwaya vanonzi vakapara mhosva iyi nemuridzi wekambani yeDrugs Consult Lea Deja uyo anonzi ari kuItaly kana kuti kuHungary. Rimwe remagweta vaNguwaya vatafadzwa hungwe vanoti dare raona vaNguwaya semunhu asingavimbike sezvo vakamboita dzimwe nyaya dzekukorovhera vanhu nguva yapfuura.
Dare raramba kuti client yangu ipiwe bail nenyaya yekuti vanoti anokwanisa kuzonotaura nevari kunzi ma witness ari kutaura vanhu vanosevenzera kambani inonzi Netfarm. Varamba zvekare vachiti anokwanisa kupara dzimwe mhosva akapiwa bail dzakafanana neidzodzi vachitarisa kuti akambopomerwa dzimwe kudhara asi haana kubatwa nadzo.
Vatiwo havana kufara nemutongo wedare uye vanovimba kuti dare repamusoro richave nemuono wakasiyana na panyaya iyi.
Saka nekuda kwaizvozvo isi tichaenda kuhigh court kwatinofunga kuti high court inogona kuona maonero akasiyana yomurisi yautapiwe bail. Nenyaya yekuti iko zvino hakuna munhu anokwanisa kufamba kubuda munyika. Saka kutya kwavanoita kuti anoenda kuItaly tofunga kuti imwe court inokwanisa kuona maono akasiyana.
VaNguwaya avo vanomirira kambani yeDrugs Consult SAGL neDrugs International vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vachipomerwa mhosva yekutsotsa kambani yehurumende inoita zvekutenga mishonga yeNatfarm kuita chibvumirano chekutenga mishonga inokosha mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeDrugs. Vachuchusi panyaya iyi vanoti vaNguwaya vakanyepa kuti kambani iyi inogadzira mishonga, izvo zvakaita kuti bazi reutano nebazi remari vape Natfarm mvumo yekushanda neDrugs. Asi vaNguwaya vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Magweta avo anoti ivo semumiriri weDrugs havana chavakatadza uye vachatora kudare umbo hunoratidza kuti Deja uyo akatomboya munyika akaonana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndiye ainyora nekusaina matsamba ekutsvaga basa rekutengesa mushonga kubazi rezveutano. Magwetaya anoti wane humbo unoradza kuti drugs yakapiwa basa kunatfarm mushure mekunge bazi rezvemari raita ongororo rikaona kuti kambani iyi yainge yakachena. Vaungwe vanoti kunyange vanguva yavaive ivo vaisaina matsamba ekutsvaga basa kubazi rezveutano hapana nhema dzakataurwa mutsamba idzi, nekuti kambani yedrugs inoita mabasa akawanda kusanganisira kutengesa mishonga. Vatiwo pachibvumirano chedrugs nenatfarm, drugs yakabuda pachena kuti mishonga yainotengesa yaiwana kupi uye hapana kana nhema dzakataurwa muchibvumirano ichi. Mutikitivha ari kuita nyaya iyi akaudza Dare kuti vakatanga kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge bazi rezveutano raratidza kusafara nechibvumirano chedrugs nenatfarm. Asi Magweta vanguva yaanoti vane humbo hunoratidza kuti mapurisa emuno akatanga kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge sangano remapurisa repasi rese reInterpol ranyorera kuZimbabwe Republic Police richida rubatsiro pakuongorora kuti mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica ainge aiswa mubhanga redrugs kuHungary yainge iri mari yei. Interpol yaifungidzira kuti paive nekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering, sezvo drugs isina basa rayaiita raizivikanwa kuti iwane mari yakawanda kudai. Mushure maizvozvo hurumende yakabva yamisa chibvumirano chedrugs nenatfarm. Svondo rapfuura mapurisa akabvunzurudza vakuru vakuru kunatfarm, bazi rezveutano pamwe nebazi rezvemari, uye vazhinji vavo vanotarisirwa kupa humbowo kana kusungwa nekuda kwenyaya iyi. Vanguvaya vakabuda mumifananidzo yakawanda vaine mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa pamwe nevana vavamunangagwa Sean naCollins. Mifananidzo iyi yakakonzera mitauro yakawanda musocial media, vamwe vachiti zvose zviri kuitwa navanguvaya vari kutsigirwa nemhuri yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanoita mabasa emaoko pamwe nekutengesa zvinhu migwagwa vanoti havana mari yekuti vanyorese zviri pamutemo kuitira kuti vatange kuita mabasa avo sekurudziro yakapiwa svondo rapera nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mabasa evanhu ava akanga avharwa pasi pemutemo weCOVID-19 national lockdown, asi vazhinji vavo vanoti havana mari yekunyoresa mabasa avo kuitira kuti vavhure zvakare sezviri kudiwa nehurumende. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbone Malaya vanoti zvimwe zviri kudiwa kuti vatange mabasa zviri kuvanetsa, kunyange hazvo vatotanga havo kuchenesa nzvimbo dzavanoshandira.
Parikudiwa tax clearance certificate, asi tinoona kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuita matax clearance certificates, uye havasi vanhu vese pari zvino vanokwanisa kuva nemahealth certificate, nekuti mitengo yacho inenge ichidiwa kuti vanhu vakwanise kutora mapepa iwayo iri nechepamusoro, uye vanhu ava vanga vakavharirwa mudzimba, havana mari dzekuti vakwanise kutora zvinhu zvakaita seizvozvo pari zvino.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti makanzuro akawanda angorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwevanhu vasingabhadhare mitero, nekudaro vanoti vanotambira danho rehurumende rekuti vanhu ava vatenge marezinesi ekushanda.
Tero iyi inoumba guta ravo, ndayakuti kana vapedza kutengesera ipapo unodawo zvakare maservices eguta, unodawo kufamba murodhi yakanaka uchienda kumba kwako, unodawo kunwa mvura yakachena. Saka zvinhu izvozvo zvinodyidzana kuti tinge tichifambirana mberi hunge maparts acontributa to the functionality of the whole.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo vanozviitira mabasa avo emaoko ava ndivo vakabata upfumi hwenyika.
International Monetary Fund wakaburitsa magwaro anorakidzaiwo kuti Zimbabwe ndiyo nyika ine the third biggest informal economy in the world. Informal economy muZimbabwe inocontribute close to 60% gross domestic product kana kuti zvigadzirwa zvese zvinogadzirwa munyika. Makaonawo zvakare gwaro re 2019 Labor Force and Child Labor Survey rakaburitswa neZimstat iro gore rino riri kutaura iro kuti informal economy muZimbabwe ino employer vanhu vanosvika iwo 76%.
Mashoko aya atsinirwa nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera avo vanoti
zvinobatsira kuti vanhu vange vachikwanisa kuzvishandira, vange vachikwanisa kuwanawo cheuviri, zvosimudzirawo kutengwa kwezvinhu kwanga kwadzikira. Kunozoita kuti hurumende iwane mitero value added tax. Asi tinoonawo kuti mukudzoswa kwavari kuitwa vari kudzi vange vachirejista vobhadhara yavangati presumptive tax, zvichireva kuti hurumende yava kuda mari. Upfumi hwanga hwakuratidza kuti kusavapo kwevanhu ava veinformal sector kwaatambudza upfumi. Pane ongororo yakaitwa makore mana mashanu akapera neReserve Bank vachiona kuti informal sector yaitenderedza mari inokwanisa kudarika 7.6 billion pagore, zvichireva kuti vakakosha zvikuru muupfumi hwenyika inei.
Muzvinafundo Gift Mugano, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology, vanoti kunyange vanozviitira mabasa emaoko ava vakakosha, hurumende haina zvinobatika zvairi kuvabatsira nazvo.
Nyaya yetax inofanira kunzwisisika pazvinhu zviviri. Chekutanga, isusu vanhu veZimbabwe tinofanira kubhadhara tax kuti hurumende iwane kuenderera mberi. Chechipiri ndechekuti isusu tobhadhara tax tinoda kuziva kuti kuibhadhara tax yacho iri kuti batsirei. Saka chiri kuitika ndechekuti nguva zhinji hurumende haisi kunyatsa kubuda pachena oro kushandisa mare yavapiwa tax kuti ibatsirewo ava vari kubhadhara tax kuti vagone kubhadhara tax yakawanda.
Vamwe vakawanda vanozviitira mabasa emaoko vanga vari kungoita wakiti nagonzo nemapurisa nemauto. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Makadi makadiko, Studio 7 nevateereri vaya tinofara kusangana. Ini ndinoitwa Trimo Tsakamana, ndiri kuno kuSouth Africa, Mpumalanga. Tinotoyambuka takabata nyama yembudzi chaishuwa kuuraya mbudzi kumusha uku kuti chiite chiyambukiso kumakarwe muna Limpopo iri nhamo. Ha, seka hakunhamo serugare iwe. Zano PF zvanoda kungotaura tinonzi Chioro Party. Haisi munhu mumwe chero, munhu iye anotungamirira akafa, inoshandisa imwe system yairi nayo internal mukati mayo. So hai pakaoma vanandaba ningi nana tekere havaizomboraswa zvizvi. Ivo vari ivo vene vemusangano vari dzivayo hachatotauri zvedu ana Mutodi Pweredzi. So pakaoma wakomana, chiitiko ichikuzano hakuna inonzi permanent friend, hakuna inonzi permanent enemy futi. Vanamwanzura vakangotadza kuita game plan iyoyo yavari kuda nezano, vachangokungura nhende shure. Inga tinawo one ma V11 forms amwanzura paiti MDC is a political party. 2 years ago zuro uno onganidza vanhu oti haisi party food. Ngasabvume kupusiswa kwakomana. Uyu mwanzura akada kungofanana nemvura iya yemasave yemurwizi inoita ushangwari nehove, zvigara zvese nehove. Asi unotozoona kuti papa mvura iya yakuparticipata futi kubika same hove yaigara nayo uko. Kupoto kwa kupoto kumboku. So hatibvumi kubvumisa zvakadaro zvichingoshandiswa. Ndatenda hangu ngavarege kunoita marituals kuguva rumwe munhu. Iyo munhu ari munhu wekwamoyo unoita marituals kuguva remunhu wekwadziva kwamulambo kubhohera. Ita sezvinonzi ameno ameno vachangira vakane ngozi yakauraya. Saka kunda kuitwa guva rinoitwa marituals nehama chete, kwete nemumwe munhu asiri hama yako. Nekuda kuita mapolitical gains tatenda. Ndoitwa Trimo Tsakamano, ndiri kuno kuSouth Africa, Mpumalanga. Tatenda.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 16 hlangula 2020 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kwabahlolwe i COVID-19 izolo eZimbabwe kulabane abatholakala belayo. Ukukhuphule inani labahlolwe batholakala belayo laya kwabangamakhulu phose amane 387. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezedlula eziyisichiyagalombili 8.1 million.
Kukhomba ukwehluleka kahulumende ekuvikeleni abahlali belizwe. Lokho kungaba ingozi kakhulu ema uhulumende engakunanzileli ngoba sekuseduze ukuthi abantu babuyisele. Abantu balambile basuswa emakhaya liphango.
Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphonguvuka uBhova behlukuluza abantu bebavimba ukungena enzikini yedolobho. Kungela ngcazelo kuba lokhu kwenziwa ngasizathu bani.
Uhulumende kaPresident unangakusetshengisela ukuthi akanaki ngempila kahle yabontanga labasakhulayo. Sibona ukuthi akabaniki amathuba ukuthi bebezithuthukisa kwezomnotho kanye lokwezombuzo.
Ela Zimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi leAfrika unanza ilanga labatsha ele International Day of the African Child. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ebantwini abahlolwe iCOVID-19 ngokutshona kwelanga langomvulo eZimbabwe, kulabane abalitholakale belegciwane leli, okwenze lakhuphuka inani labahlolwe batholakala belalo laya kwabangamakhulu phose amane 387, abagoqela abangamashumi amahlanu lane 54 abasinde kulesi sifo, sabulala abane. Abane laba ngabanye babagcinwe endaweni ezijeneyo zelizwe zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amashumi ayisithupha 59,194. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abatholakale belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisichiyagalombili 8,150,931. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 439,492. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula ezine 4.2 million, kubika abenhlanganiso eyeworldometer. Emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 251,866, labulala inkulungwane phose eziyisikhombisa 6,769, kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 114,308, kubika abenhlanganiso e-African Union.
O
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa iSatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku-VOA Ndebele la ku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphunguvuka uBhova behlukuluza abantu bebavimba ukungena enzikini yedolobho. Abanye bebulawelwa amafastela ezimota kanye lokutshaywa amahlayana kungela ngcazelo ukuba lokhu kwenziwa ngasizathu bani. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ubulawayo lamhlanje uvuke evinjwa ukuba angene enzikini yedolobho. Wonke umuntu obeqonde khona ubesehliswa emabhasini ekhamaniswa ukuba abuyele emakhaya. Akula muntu obevunyelwa ukuya loba emsebenzini. Abezombusazwe uZulu kunye labalwela amalungelo oluntu baveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokuhlukuluzwa kwabantu. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu inyathela likahulumende.
I-coronavirus kayivikelwa ngokuthi wethusele kumbutsha abantu, uyafundiswana kucetshiswane lozulu kubanjiswane. Kungumkhuhlane odinga ukuthi uzulu azwisise, uzulu abambisane layo uhulumende ukuze avikeleke. Lokho esikubone namhlanje amasotsha lamapolisi esethusela abantu kungakhathalekile ukuthi umuntu ulesizathu esihle okungakanani sokuya edolobheni evinjelwa ukuthi ekabuyele ekhaya. Isigukhura wundi esingamukelekanga, ikwethusela abantu okungamukelekanga, ikwephula amalungelo abantu okungamukelekanga, yinto engafanelanga ibe khona. Kumele kusetshenzwe ngokomthetho ngokufundisana ngokucebisana, hayi ukwethusela abantu lokwephula amalungelo abantu ngendlela esikubone ngayo.
Osakhulayo wakobulawayo uNdodana Moyo ngomunye wabasole isehlakalo sanamhlanje.
Isehlakalo esenziwa ngamasotsha namhlanje ukuchaya umphakathi kungela sizathu kukhomba ukwehluleka kahulumende ekuvikeleni abahlali belizwe. Lokho kungaba ingozi kakhulu ma uhulumende engakunanzileli, ngoba sekuseduze ukuthi abantu babuyisele. Abantu balambile basuswa emakhaya liphango, basuswa emakhaya yikudubeka izibhedlela, bayachaywa nje kuphela kungelalutho. Isenzo esibi kakhulu, siyasisola njengabahlali beZimbabwe. Pho sasikhuphelana umbuso wamabhunu, nxa sizaqhubeka phambili sihlukuluzwa ngumuntu omnyama elizweni esilikhulule kudala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalani we-ibhethu likaZulu usole ulaka oluvezwe ngabezomvikela namhlanje obulawayo.
Kulusizi ukubana amapolisa ahlukumeza izakhamizi ezingalacala ngenxa yokuthi bona abazuzanga iholo ngendlela oda bekukhangelele ngayo. Amapolisa yiwo abangela ukubana abantu bephile nzima, ngoba yibo bavikele lo mbuso omubi kangaka. Batshaya abantu, abantu bangathi bayatshengiselela bayabatshaya bayababopha. Abantu abangalamacala bangathi behamba bedinga ukuziphilisa, amapolisa abahlukulezayo. So ngibona ngazathi kulusizi ukuthi amapolisa akhiphe ama frustrations abo ebantwini abazidubekelayo, bamazi umuntu obahluphayo, bamazi umuntu ukuthi uhulumende abamdefenda daily ukuthi ngiyobadubekisayo kabekele ukuhlupha abantu.
Isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uthi baphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela.
Sizwa thina njengebandla le-MDCT siphatheke kabi ngento esiyizwa kuthiwa iyenzakele kobulawayo. Akukwazi nje ukuthi elizweni kuvuke sokutshaywa abantu, sokuvaliwa abantu abasakwazi ukungena etown ngoba impilo yabantu iyaziwa ukuthi lapho lemibiko le ethiwa izimoto zilimele sizozama ukuthi ama MPs ethu la waseparliament asizokuzama sizoyenza le nto ama MPs la waseparliament awubuze umbuzo iparliament mayihlala kusasa mangabe kunesikhathi sembuzo ukuthi kanti kuhamba njani kwenzakalana abantu bachaywa mangukuthi le mbiko esizwayo ingakhona ngendlela esizwa ngakhona hayi kuchaqisa umzimba lokho ukuthi uhulumende ngempela angatreat abantu ngale indlela.
Umnumzana Khalipani Pugen uqhubekele phambili ecela uZulu ukuba angaphatheki emisebenzini emibi ezenza isenzo samapholisa sibe yize.
Sisazama ukuyilandelela ngempela le into siyithola ukuthi kanti kwenzakala abantu bavuka nje sebechaywa kangaka. Ngiyacela ke abantu bakithi bangayenzi anything ezonika i-excuse yokuthi balinyazwe bachaywe balinyazele le moto zabo. Bahlale emakhaya ke sizame ukuyilandelisisa le nto sizwe ukuthi kwenzakala.
Isikhulumi sabakubutho uLieutenant Colonel Alphonse Makotore uthe ebuzwa ngesenzo samasosha lamhlanje ezweni wathi yena ukukhefu kazilutho inombolo zalabo athe bamele bakhulume incingo zabo bezingemukelwa muntu saze saya emoyeni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi laye walile ukukhuluma ngalesi sehlakalo esithi usachayela uzakhuluma nxa esephume emhlanganweni lapho ayakhona kodwa size saya emoyeni lokhu engakaphenduli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kHz bu short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Ngesikhathi i-Afrika inanza ilanga labatsha ele-International Day of the African Child, leli zwekazi libikwa seliyindawo elenani eliphezulu labatsha ukwedlula amazwe wonke womhlaba. Iyingcwethi zenhlalakahle lentuthuko kaZulu zithi elakusasa leZimbabwe le-Afrika yonke jikelele ingaphumelela nxa uhulumende bengaqakathekisa inhlelo zokuthuthukisa abatsha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli elithakazelwa mnyaka yonke mhla ka 16 Hlangula liyisikhumbuzo sabantwana abatshengisela emzini weSoweto kwele South Africa besola umbuso wabamhlophe owawulobandlululo owe-apartheid kodwa bagcina bedutshulwa. Ingcitshi zezombusazwe zithi ilanga leli liyisikhumbuzo sokuba abantu abatsha kumele baphiwe usekelo nguhulumende ngoba beyibo ikusasa hatshi kwele Zimbabwe kuphela kodwa lasezwekazi le-Afrika jikelele. Umnumzana Mlindelo Mancitshana uchasisa ngokuqakatheka kwelanga leli esithi kumele uhulumende anikeze abatsha amathuba ukuze bavuselele umnotho welizwe.
Namhla lilanga lomntwana we-Afrika elibizwa ngokuthi i-Day of African Child lapho kukhunjulwa ukuqakatheka komntwana we-Afrika ngendubo alazo ngendubo akhulele kuzo lokukhangela ikusasa yakhe ukuthi vele yona imi njani. Konke lokhu yizinto ezikhangelwa ngelanga lanamhlanje. Abantwana be-Afrika baphakathi kohlupho olukhulu. Abantwana abasela okokwenza, imisebenzi akula, bayaluphala nje lokhu bezihlalele bengela okokwenza. Ukwenza ukulandela amalungelo abo, ukuthi benze amalungelo abo, sebephilela phakathi kovalo.
Unobhala wabatsha ku-MDC Alliance umnumzana Gift Osalo Siziba uthi njengabatsha ilanga leli kumele libamanyanise ukulwisana lobunzima ababhekane labo.
Thina njengabatsha kwele Zimbabwe sihlangana ke labatsha bonke kwele Africa ukuthakazelela usuku lwabatsha ke i-Africa yonke jikelele. Okutholakala ukubana ke kithi kwele Zimbabwe sikudubo olufanana lalolo olwayenzakala ke esoweto olwa yenza abantu abanjengabo Henry Peterson besukumeke belwisana lohulumende owayebancindezela ikakhulu ngendaba yamalungelo kwele Zimbabwe ke okokuqala kubana amalungelo anjengalawo okutshengisela ase aku constitution amalungelo anjengalawa ke okwansi ukukhuluma ke okufisayo lo kusenhlizweni yakho ukuthi ay freedom of speech njalo ke sikhangela ke amalungelo ke mas imayelana lendaba zomkhonomi lapho kubonakala ukuthi abatsha abaningi ke abalamsebenzi ngenxa yokubana ke lapha ke abaphezulu ke kuhulumende batshontsha izimali
lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkhono yena othi abatsha bathwele nzima ngobuyanga elizweni
lapho ontanga abeZimbabwe bekhangelane nelobuyanga obesabisayo ngenxa yokuyehluleka kwahulumende ukuthi banike imisebenzi kanye lokubancedisa ukuthi amabhizinisi abo ebe iqhubekela phambili esebenza ngesikhathi lesi ilizwe likhangelane le-COVID-19 uhulumende kapresident uNangagwa sengizela hayi akanaki ngempila kahle yabontanga labasakhulayo sibona ukuthi akabaniki amathubo ukuthi bebezithuthukisa kwezomnotho kanye lokwezombusazwe
engcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kumele uhulumende asekele abasha ukuze indubo zabo zilungiswe
suku losikhumbuzayo ukubana abantu abatsha bangazimisela bangayenza kube lomehluko kangaka endaweni kulezo abahlalakizwe nxa sikhangele kwele Zimbabwe sinanzelela ukubana abantu abatsha bayahlukulwezeka kakhulu ngenxa yokuthi akulamsebenzi akulama economic opportunities akulama service delivery izinto ezinjenge health izinto ezinjenge education abakwanisa ukubana bezithole ngenxa yohulumende lo khona olobugovu lokutshontsha kwezimali ukwenza ukubana kungasabi lama resources ayenza ukuthi abantu abatsha bebe lekusasa elihle
kodwa umsekeli kanobhala wabatsha kubandla leZANPF umnumzana Mabutho Moyo uthi abatsha kumele basebenzelane lohulumende hatshi ukuphambana lezimiso zakhe ngokutshengisela lalapho kungafanelanga
lilanga lapho abantu abatsha basukuma khona bathi hayi sokwanele sokwanele ukuthi sibe silokho esincindezelwa ngamabhunu ukuthi sibe silokho esihlaliswa emareserve ukuthi sibe silokho siyaliswa ukuthola amathuba afanayo ngenxa yokuthi thina singabantu abansundu so leli langa ikho kwachitheka khona igazi lelo eliyilo elaba yintanga eyahlumayo yaletha uzibuse kuzwekazi leAfrica so lelilanga esingasoze silikhohle lelanga eliqatheke kakhulu lelanga esizaxoxa ngalo sifundise abazukulu lezizukulwane ezizayo
ilanga lelilonyaka linanzwa phansi kwendikimba ethi access to child friendly justice system in Africa kule nkuthazo yokuba imithetho ndaba yaseAfrica kumele ibe lendlela ezingethuseli abantwana lapho bethonisiswa kumbe besipha bufakazi ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 lonyaka akusoze kube nemibuthano etshiyeneyo ejwayele ukwenzakala kunanzwa leli langa ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu
lokhu sikudaba lunye lokunanza usuku lwe-International Day of the African Child lonyaka lunanzwa phansi kwendingimba ethi access to a child-friendly justice system in Africa uMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomunye wabasakhulayo baseZimbabwe uNkosazana Salim Lambo owenhlanganiso yePlatform for Youth Development ngaleli langa
ilanga leli singathi ye liqhakatheke kakhulu ngoba liyasikhumbuza ukuthi bakhona abantwana abafela ukuthi abantwana bethole ukukhululeka bethole inkululeko ukuthi bethole singathi ama rights angathi angcono ukuthi bethole the right to education, the right to shelter, the right to food. Abantwana laba singathi baba lezibindi balwela khona ukuthi sibele bamele bezithuthukise. Ilanga leli liqhakatheke kakhulu ngoba asimelanga sikhohlwe ukuthi abantwana laba bazinikela izimpilo zabo.
Isihloko salomnyaka sithi access to a child friendly justice system in Africa. Lokhu kusho ukuthini kuwe? Njalo nxa sesikhangela indlela abatsha abaphila ngayo kweZimbabwe, ubona ngani lokhu kwenzakala na elizweni?
Nxa sikhangele inhloko yalo yalonyaka ethi Access to a Child Friendly Justice System in Africa. Singazama ukuchasisa sisithi ukwenelisa kwabantwana ukukwanisa ukuthi bephathwe ngendlela eyiyo kulethu leli eleAfrica. Ukuthi abantwana bayenelisa yini ukubanjwa kumbe ukuphathwa kahle. Nxa ngikukhangele abatsha abaningi abaphila ngayo kweZimbabwe abaphathwa kahle vele singathi abala mathuba esingathi yiwo abamele bebe bewathola ngalesi sikhathi. Into le singathi ibangelwa ngokuthi uhulumende akalandeleli amapolisi zakhe ngendlela amele awalandelayo. Uhulumende akazinike isikhathi sokuthi ezame sibili ukuthuthukisa abatsha. Nxa esezama ukuthi bathuthukise abatsha, uyabona ukuthi ubakhanyela ngokuthi ababahamba kuma-political parties aphi akhona. I-system yakhona ayiko fair, ayiko just.
Lapho inhlanganiso ye-African Union yaqala ukuthakazelela usuku lolu, babe khangela okwayenzakala kwele South Africa lapho abasakhulayo abensundu babhubha bese Soweto belwela amalungelo abo ngomnyaka ka-1976. Sikhangela indlela abatsha abaphila ngayo kwele Zimbabwe, ungathi amalungelo abontanga ayahlonitshwa na?
Kwele lapha ele Zimbabwe amalungelo abontanga vele ahlonitshwa. Nxa yena umuntu ezehluleka ukuthi ehloniphe amalungelo omuntu omdala, vele uyazicacela sibili ukuthi amalungelo abatsha kumbe abontanga ngeke vele bezihluphe ngawo. You find ukuthi abaningi batshela ukuthi kumele kube le access to water, access to shelter, access to education, kodwa iqiniso yokuthi vele abakuthole and akuhlonitshwa. Abantwana abaningi behluleka ukuhamba ezikolweni ngendaba yokuthi abazali baswela izimali zona zokuthi bebhadalise ama-school fees. Abanye amankazana and they are failing ukuthi behambe ezikolo ngendaba yokuthi umuntu uyangena esikhathini. Kodwa ukuthi ebe le-access yezinto zokuthi esebenzise nxa esesikhathini akala, sesebenzisa amalembu, sesebenzisa amahlamvu nezinye izinto ezokuthi zingeke sikwanise ukuthi sikhulume ngazo lapha. You find ukuthi no one is even being responsible ukuthi ebone ukuthi abantanga laba amalungelo abo are they protected. Kathesi sikhuluma ngendaba zamanzi, kulabanye abantwana abasebe safa kakhulu abegulayo abahudayo ngendaba zamanzi kobulawayo ngoba akula access yamanzi aclean, akula access yokuthi abantu beyenelise ukuthi bethole abontanga laba amanzi okuthi benathi. Kathesi banathi amanzi angcolileyo abagulisayo.
Unkosazana Salim Lambo ngowenhlanganiso ye-Platform for Youth Development ubexoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni eseChipinge.
Yebo 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 mthwakazi omuhle. Sithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela ngesifo se-coronavirus. Sigxile kakhulu kudaba lokuvulwa kwezikolo. Sathinta njalo udaba lokutshengisela okwenzakalayo kwele Melika okumayelana lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo labensundu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele esivela kwamanye amazwe siziphiwa nguSthandekile Mhlanga.
Ibutho likahulumende weNigeria lisezansi yalelo lizwe lapho eliqaphele abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo ababulele abantu abedlula ichumi lambili kulelo lizwe. Ukuzaqhutshwa ingxoxompikiswano isiphangephange eSwitzerland e-United Nations Human Rights Council ngolwesithathu kulandela isikhalazo samazwe akuzwekazile Afrika esokuthi kucutshungulwe ukukhethana ngemihlobo lochuku lwamapholisa kwele Melika.
O okwamanje wathi ngiye ngidedele kuChris Gande esethulela udaba lwezomnotho.
Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo samadola alichumi i-$10 akuphathisanga ngalutho ngoba indwendwe lokhu zisanda emabhanga ngapha lentengo yempahla ezitolo iqansa mihla ngemihla. Iningi selisehluleka ukuthenga ukudla okufana lenyama lesinkwa singakhulumi ngokunye okufana lochago lochukela. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda njalo oyingcwethi kwezenotho uthi impilo isinzima kakhulu elizweni.
Intengo iyakhwela mahlana nsuku zonke, impilo yabantu makhaza iqhubeka isiba nzima, kanti iholo labantu kalikhuphuki ikakhulu izisebenzi zikahulumende. Lokhu kubangelwa yikuthi i-exchange rate iqhubeka iqansa isiya phezulu. Laba bathengisa imali ngasensitha bayokhe beyiwisa ibewisa amandla edola lethu leZimbabwe and khubese kusenza wonke umuntu okubhizinis akhuphule intengo.
Okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi intengo esisetshenziswa ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi isisindo sayo singabadleli indleko.
Yeah, mfoka Agande okwenzakalayo ukuthi ke intengo eziningi sebesebenzisa imali yakwamanye amazwe sithi US dollar kumbe iRand ama prices vele sebewabeka ngokuthi i-rate namhla emsikeni omnyama iminjani. So wenazela ukuthi ama-price angkhona sehamba lokuthi imali itshintshe njani emsikeni lapho kuthengiswa khona izimali kakhulu imali yakwemelika i-US dollar kanye le-rand lase-South Africa. Yikho sokubambe ama-price okuthi abantu abaningi abasakwanisi baxotshane le-rate ngoba imali zabantu vele nje zona zimensi ezikhuphutshulwa zilandela intengo kumbe zilandela laba abaphethe izimali laba abathengisa izimali ezitaladeni nokuyikho khanya ngathi baya balokutsho ekukhweleni kwezinto ngoba abezitolo balandela bona. Kulobunzima kakhulu abantu bayadubeka bayahluleka ukuthenga ukudla abantu ngoba imali zabo azihambelani njengoba ngishilo mina lokuguquka okwenziwa emsikeni omnyama laba thengisa imali.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba kutshela uthi intengo isikhwela mahlayana nsuku zonke.
Isikhwela malanga wonke intengo lapha eZimbabwe. Imbangela enkulu yikuthi isisindo sezimdola siqhubeka sigugudeka mihla ngemihla. Khathesi usufuna 70 zimdollars uze ufike ku 100 zimdollars uze uthenge i-US dollar elilodwa. So sokusithi ukuthi intengo yezinto esizisebenzisayo malanga wonke ezinjengesepa, impuphu, amafutha okupheka iyakhwela ngoba ukuthenga i-US dollar sokubiza imali eningi eyamazimdollars.
Usibanda uthi ukusungulwa kwemali entsha i-$10 ebambeneyo akuphathisanga ngalutho.
Akuphathisanga lutho. Ngijenge inkomulayo angase ngiyibambe i-$10 leyo. Uthi kuphela ukhona okumele kuqedwe angazi ukuthi aqedwa nini. Ngolwenye imali ikhejise ezimali emabhanga kusukuphele i-reserve bank kusize emabhanga. Imali leyo siyithola isifezandele zabosiphatheleni. Emabhenki kayikho. Abantu namhlanje vele bexotshazelwe besize emalayini okuzolayinele ukuthatha izimadala zalezinto esingatshela ukuthi emalayini emabhenki. So asikwazi ukuthi kwenzakalani njalo ngobani abathi imali leyo ingakhitshwa i-reserve bank ikhanye ikonde ezandleni zabosiphatheleni ingahambanga emabhenki. Ngesinye zezinto okukhangele esikhangele ukuthi uhulumende azilungise lezimagranti corruption commission.
Umphathi ntambo wezenotho umnumzana Mthuli Ncube wayethembise ukuthi ngemva kokusungulwa kwe-$10 kuzasungulwa enye njalo imali entsha i-$20 ebambeneyo. Wazise ngeviki edluleyo ukuthi akuseyi kuba njalo kodwa kazange acace ukuthi sizathobani senza imali le ingaseyi kusungulwa. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
singekehlukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela kwabahlolwe iCovid-19 izolo eZimbabwe kulabane abatholakala belayo okukhuphule inani labahlolwe batholakala belayo laya kwabangamashumi phose amane 387 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisishiyagalombili 8.1 million. Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphonguvuka ubhova behlukuluza abantu bebavimba ungena enzikini yedolobho kungela ngcazelo ukubana lokhu kwenziwa ngasizathu bani. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Africa ukunanza ilanga labatsha ele-International Day of the African Child. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.